chakagwaro iri uye ndichitarisa chirongwa chavo chevanhu veforeign relations ndichitarisawo background yavo sebato rezanupf rinova riri kutonga government handioni change in terms of my expectations avo I think mukatarisa gwaro racho mukariverenga rese harina kunyogwa nevanhu vanenge vachiita sevane kasvifevha kuruling party rinenge richingodegrada nokudowngrada mabasa ari kuitwa neruling party yese its like as if hapana kana chiri kuitwa kana one neruling party vataura nyaya yekuti vakomana vana hopo yechimondo ndo vari kubetsera because they never stepped away from analyzing kuti chii chiri kuitwa negovernment and etc etc which is fine but I think ndoona kuti pane issue yekuti kana zvinhu zvikaita one sided statement iroro rikangaita one sided uchinzi iwe uri analyst kana toti unokovhasiya maelection wongoreverera zanupf yoga then statement iroro chanyi kuzobuda manje accordingly ndo maonero andaita kuti ava vanenge vanotori nechinangwa chavo sezvinoivo ndotoona sokuti vanhu vari aligned nezvinhu zvakatasana regime change
vamuringai munoti ine gwaro raburitswa necouncil on foreign relations iri
inini ndinongotaura hangoti chokwadi chinotirwadzei kana chichinyorwa kuti government iri kutadza kuita basa rayo rekuva the responsible administrator wezvinhu zvakati wandei tikatarisa isusu kuti kuzanupf government vari kuti hanzi vanhu vane agenda yeregime change vasingazive kuti regime change agenda iri kuitwa nezanu pachayo pakutadza kuita zvaikapromisa ruzhinji rwese rwezimbabwe tikutarisa kuti even paelection ya2018 kwakanzi hanzi kuchaiswa dzimba 5 million masoja anenge akupiwa mari dzakawanda zvakadaro daro mapromisi akangowanda tikaenda on the ground tichiona kuti this bill ravada kupasa remapvo private voluntary organizations rekuvabhana ivo vanhu vari kubatsira kuunza mishonga kueducata vana vechisikana nezvakadaro daro asi zviri kunzi hanzi kukataura zvakaipa pamusoro pezano taakuda kwokubuditsa muzimbabwe ndozviri kuratidza kuti haa kunenge kwava kukoniwa kwava kuita gavhenmendi yezano
vavhusango mataura nyaya imi yekuti vari kutarisa zvakaipa chete zvii zvakanaka zvamungatiidai vakaisawo mugwaro iri
by the way chese tinoziva fanika aise edu rezanup toziva kuti america nemaagencies ayo ese vana freedom house ava vakasangana nanachamisa kusouth africa manje manje vachitoronga zvavanga vachironga zvikaenda septua saka tinongoziva isu kuti america anything chinobva kana ichinzi yabva kubritain kana kueu tinogona kuiwewokama wozitoziva kuti vanhu vanotaura zvinhu zviri productive vanhu vanotaura zvinhu zvinotaridza kuti vanoda kuti government yezimbabwe ibudirirewo kwete kuti all what they do is they look for maissues okuti government is a useless government bcause uchiverenga gwaro riya riya ndorokungotsoropodza chete hapana kana chinhu one chokuti government ingaita of course we know kuti nyaya dzemamanitary issues dziri kunetsa government by all means but ino mukanya am here mashops akazara nezvinhu fuel yakangozara izvo kana pagas station daurira fuel yako hakuna kana line ndoreda line ndiri kucanada kuno handina kana line ndongotodira petro yangu ndotoenda saka indonaso kuti izvozvozvo zvinhu zvakadai zvainetsa kuno izvozvo saka why can they also say the bad and the good because statement ravo resi nderekungotsoropodza chete vachingotaura kuti government yachona iri ngota repression no democracy this democracy
ndikubatei muromo wavhusangu muri kuramba here imi kuti muzimbabwe vanhu havana nzara muzimbabwe hamuna kudzvanyirwa kwemasangano akazvimirira muzimbabwe hamuna kudzvanyirwa kweopposition
opposition iri kudzvanyirwa chii chamisa vari kuita marali everyday saka kudzvanyirwa kwaiva kuri kupi right now ngari kunoona gokwe is doing is roaming around the whole country
regai tinzwe kuna vamuringai zvii zvamungati dai zvaitwa kuti zvinhu zvinake tichitarisa zviri kukurudzirwa negwaro iri kana kuti zviri mugwaro iri
it's very simple gwaro riri straightforward kuti nzi army negovernment zvabatana saka hapasina line yekuona kuti vari kuarmy nevari mugovernment ndevapi democratic space yagara ichitaurwa ezvinezvi yakutoshrinka more zanup f ngaingoenda akodi zvikudiwa nepasi rese kuti democratic space ngaivhurike kuva kwemaaccountability kweeconomy nezviri kuitika saka tiri kuhopa kuti in the next coming weeks vanenge vachiita zvinenge zvichitaurwa nezvido zvevanhu.